Sekutarisira kwatanga taita, Chido akapinda nekunzvimbo dziri kumabuda zuva kwakadziva kumusoro kwenyika yedu yeZimbabwe, kunzvimbo dziri pedyo nekubhodha reNyamapanda. Asi vazhinji vanodaro vasina kunzwa kufamba kwake nokuti akanga apera simba chose kuburikidza nokufamba kwaakaita zvaakapinda muMozambique, Malawi nokudzokerazve muMozambique nokuzonge akuya muno muZimbabwe. Mafambiro aakaita akamupedza simba chose nokuda kwemhepo yakanga ainayo uye nokunaya kwayakaita mukufamba kwayo. Nokudaro payapinda muZimbabwe yanga isina mhepo yakanyanya iyo yakambenge ichitarisirwa pakutanga, zvokuti pakunaya kwayo yanga ichinaya zvakadzikama zvisina uturu kunzvimbo zhinji.
Vamwe vanoti vari kuona mvura yakawanda chaizvo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Munotarisira kuti izvi zvichange zvichiitika kwenguva yakareba sei?
Pari zvino tinotarisira kuti iko zvino yava pakupera kwayo payava iko zvino, zvokuti haichagoni kutopatsanurika pakati payo nemakore mamwe agara tinawo munyika medu meZimbabwe. Uye tingade kuzivisa veruzhinji zvakare kuti munguva ino yatiri tine imwezve mvura yatiri kutarisira iri kubva mumakore atakanga takatarisa achifamba kubva madokero kwenyika yedu yeZimbabwe achifamba kusvikira pakati penyika. Mvura iyi tinotarisira kuti inge iriko kubvira zvino kusvikira mukunopera kwemwedzi uno nyika yose, zvokuti nyika yose inofanira kuti itekeshere nemvura muvhiki ino yatiri kusvikira pakunopera kwemwedzi.
Vamwe vanga vari kuchema nyaya yekupisa kwekunze. Mvura yamuri kutaura iyi ingabatsira here kutonhodza kupisa uku?
Mvura yatiri kutaura iyi inofanira kuti ibatsire chose, nokuti ichanaya kwenguva yakati rebei sezvandareva kuti kubvira zvino kusvikira pakunopera kwemwedzi waDisemba. Tinoziva kuti mvura iyoyi inge iriko kunyika yose, saka inofanira kuti ibatsire chose, uye kuti mapisiro ekunze anofanira kuti aderere zvakare nokuda kwekunaya kwemvura iyoyi.